manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro zvita 14/2020 Magaterera ku Studio 7 nepenyuro nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC chiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika huri kuramba huchiwedzera. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vobatana nevamwe vatungamiri venyika dzemuSadak kuMozambique kunoziya nzira dzekubatsira nyika iyi iyo iri kurwiswa nevanopfurikidza mwero veISIS. Mutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta vakapa magwaro ekugara zviri pamutemo munyika iyi vamwe vanhu vechirudzi rwechishona vakabva kuZimbabwe kumakore ekuma1930. Munau dzezveutano tiri kuzeya nyaya yenhomba yeCOVID-19 iyo yatanga kubayiwa muAmerica nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu 20 nevanomwe kana kuti 27 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro. Vanhu vose ava havana norondo yekumbobuda kunze kwenyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachakatanga kupararira vave zviuru gumi nechimwe zvine 246 kana kuti 11,246. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru zvipfumbamwe nemazana mana nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 9,451 zvichitevera kupora kwevamwe vanhu 20 nevaviri nezuro. Vanhu vachiri kurwara vave churu chimwe chete nemazana mana nemakumi masere nemasere kana kuti 1,488. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri 300 nevanomwe kana kuti 307 sezvo pasina munhu akafa nechirwere ichi nezuro. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamirioni 2 nezviuru 300 kana kuti 2.3 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru 56 zvine 356 kana kuti 56,360. Vapora vadarika mamirioni 2 kana kuti 2 million. South Africa iyo ine vanhu vanodarika zviuru 600,000 ane 60,000 600,000 kana kuti 860,900 vabatwa nechirwere ichi uye vamwe vanodarika zviuru 23 kana kuti 23,000 vafa ndiyo nyika yemuAfrica ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamirioni 92 kana kuti 72 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru 200,000 kana kuti 299,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamirioni 16 kana kuti 16 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika milioni 1 nezviuru 600,000 kana kuti 1.6 million. Asi vapora vachidarika mamirioni 40 ane zviuru 900,000 kana kuti 47 million. Mu Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vari ku Mozambique nevamwe vatungamiri venyika dzemusadak kuedza kutsvaga nzira dzekumisa hondo iri munyika iyi. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Musangano wanhasi uri kutevera umwe wakaitwa nevatungamiri ava kuBotswana mwedzi wapera uko vakazeya nzira dzekupedza hondo yauraya vanhu vanodarika zviuru zvitatu mudunhu reCabo Delgado muMozambique. Sachigaro wekomiti yedare reparamende inoona nezvekutsvikidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vati zvakakosha kuti Zimbabwe ibatsire Mozambique.
Zimbabwe haifani kutogeza maoko nekuti zvaitika muSadak. Nekuti tikada kuti tigeze maoko kuti tirege Mozambique zvionere isusu tichirarama neMozambique yacho hazvibatsiri. Chatingatoita ndechekuti tivadzivirire vachiri ikoko kuMozambique, vagarire kuMozambique, vaperere kuMozambique ikoko, kwete kuti vauye muno muZimbabwe. Saka Zimbabwe tinofana kutobatsira Mozambique zvachose, kwete kutomboregera kubatsira Mozambique.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reMass Public Opinion Institute muzvinafundo Eldred Masunungure vanoti nyika dzose dzinofanirwa kuwirirana padanho rinofanirwa kutorwa.
So I think the best way, you know, would be for the SADC leaders who are meeting in Mozambique to come up with a regional, you know, consensus that it is appropriate.
Chakanaka ndechekuti vatungamiri veSADC vari kusangana kuti vawirirane pane zvose zvavanoita.
Vamasunungure vanoti hapana nyika inofanirwa kuita zanondega sezvakamboita Zimbabwe payakaenda kunobatsira Democratic Republic of Congo pasina kuwirirana nedzimwe nyika. Izvi zvatsigirwa nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano rePlatform for Youth Development Initiative in Zimbabwe vaClarice Maduku.
Ndinofungidzira kuti SADC haifaniri kungonyarara. Inofanira kunge ine zvainoita kuti tikwanise kuve tiine runyararo muSADC, tiine runyararo muAfrica. Chinhu chakanyanya kukura chinodiwa kuti tinge tiinacho runyararo. Kuti isuwo senyika yeZimbabwe takambomhanyirira kuenda kuDRC kwanga kuine hondo yekuDRC. Zvatakaenda kunoita iko kuDRC vechiuto chisanganisa nevatungamiriri vedu vemuZambia vainomhanyira iko kune nyaya dzekuti kwava kune madiamond.
Izvo zvinotsinirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Ibo Mandaza vanoti nyika imwe chete haifanirwe kumhanyira kuenda kunoyamura asi ruyamuro runofanirwa kubva kunyika dzose. Zvichakadaro mumiriri weAmerica munyaya dzekurwisa vanopfurukidza mwero ava kana kuti Ambassador at Large and the Coordinator for Counterterrorism vaNathan Sales vari kuyambira kuti hondo yekuMozambique inogona kupararira kuenda kune dzimwe nyika dzemuSadak ichikanganisa magariro evanhu nenyaya dzezveupfumi. Vachitaura nevatori venhau mushure mekushanya kuMozambique neSouth Africa svondo rapera, vaSales vanove zvakare nhumwe yemutungamiri wenyika yeAmerica kana kuti US Special Presidential Envoy to the Global Coalition to Defeat ISIS vanoti America yakagadzirira kushanda neSADC kurwisa chikwata ichi sezvo hondo iyi yapararirawo kusvika kuTanzania. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Muri yevashona yange yave nemakore anoda kusvika 60 iri muKenya asi isingacherechedzwe sezvizvarwa zvenyika iyi nemugovera yakapiwa chipo chekuva zvizvarwa zvenyika iyi. Mutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta vakapa vamwe vemhuri iyi vanosvika kuchuru nemazana 600 nemakumi manomwe kana kuti 1670 magwaro ekuva zvizvarwa zveKenya. Mumwe wevakuru vemhuri yevashona vaOliver Muregera vanoti mhuri yevashona ine mufaro mukuru. Vanoti kupiwa magwaro ekuva zvizvarwa zveKenya zvichazarura misiwo mizhinji yavanga vasingakwanisi kupinda. Vabereki vemhuri iyi vakaenda kuKenya pakati pa1930 nekuma1960 vachiparidza shoko raMwari asi vakazoguma vogara munyika iyi vasina magwaro. Jonga Kandemiri weStudio 7 akabata vamuregerera vachangotambidzwa magwaro avo ekugara muKenya.
Kuno kwaita mufaro chaizvo mukuru nekuti zuva ranhasi raita sekunge waberekwa mwana nekuda kwokuti tadaidzwa kucelebration ye independence kustadium nawa president waHuru Kenyatta. Tasvika ikoko tasvika kutaenda sevanhu vanga vaendo zvavo kucelebration kustadium tazoshamisika takudaidzwa zvaakutonzia mapihwa ucitizen mama citizen nyambisirwa kudaidzwa kwataitwa iwa president vanga vatoronga zvo zvose zvava mugwara tadaidzwa nemazita tadaidzwa zvichinzi mazita aya tiri kutoloncha kuvhurwa kwokupiwa matsamba kwevanhu vezimbabwe vanonzi mashona vagere muno mukenya saka ndochicho chikuru chaitika nhasi muno mukenya.
Vanhu vangani vakwanisa kunge vachipiwa magwaro ekuti vange vave zvizvaro zvekenya?
Kwapiwa vanhu vanokwana kuita 1670.
Chiitiko ichi vamuregerera chakusiya ipapi tichiona kuti manga muchirwira kuti munge muchicherechedzwa munyika umu kwemakore nemakore.
Chiitiko ichi chatibatsira zvikuru nekuda kwokuti izvino takukwanisawo kuti kana ari mabhizimusi takukwanisa kuvaita kana dai kuti tikakwanise kugadzirisa upenyu hwedu nekuti upenyu hwedu hwanga hwaakumawere saka naiye zvinoizvi takukwanisa kudzoreredza upenyu hwedu kuti tipinde mukati meupenyu hwakanyatsoswatuka kana kuti tione utano hwakanaka nekuti zviro zvose zvava zvakachomera sekuziva kwamunoita kuti kana munhu usina chitupa kuti uwane chaunomisa hapana chaunomisa kutenga chaizvo chiro kana kuti utengewo stendi kana kutenga motikari kana kuti kuitawo chese chese chaunoda kuti uite kana kuti uvhure akaunti mubhengi zvese zvanga zviri zvinhu zvakatiomera kana vana kuzvikoro kuenda ranga riri dambudziko rakaoma taachingorwisa chete zvekubata nenzara asi iye zvino tasununguka taakukwanisa kuti chikwanisewo kuva neutano hwakanaka.
Tinoona kuti mhuri yevashona iri mukenya inodarika zviuru zvitatu kana kuda kusvika kuzviuru zvina. Vamwe vasina kupiwa nhasi magwaro zvii zvichaitwa kwavari?
Pane urongwa huripo hwatichiri kutaurirana nehurumende kuti tikwanise kuti tipiwa magwaro tese takakwana.
Asi chii chamboita kuti nhasi vasacherechedzwa?
Paitwa kuti iye zvinoizvi paita sekunge kwangoita launching bads yekuamba basa racho rekuti izvo vanhu vese vavapiwe magwaro asi tine hope yekunyatsoziva kuti zvinhu zvichapinda mugwara zvichakwanisika kuti vamwe vese vakwanise kupiwa tese nhamba iripo.
Avo vanga vari mumwe vakuru vemhuri yevashona iri mukenya vaOliver Muregerera vari parunare muNairobi Kenya naJonga Kandemiri weStudio 7. Nengo mazana mashanu nemakumi matatu nemasere kana kuti 538 dzedare rinozivikanwa nekuti Electoral College dzatanga kuvhota nhasi kuti dzisarudze zviri pamutemo vakasarudzwa kutungamira nyika yeAmerica vaJoe Biden vebato remadhemocrats. Asi kune mamwe matunhu kunonzi kuri kutyirwa mhirizhonga sezvo vamwe vatsigiri vemutungamiri wenyika vaDonald Trump vasiri kufara nezvakabuda musarudzo idzo vari kuti dzakabirirwa kunyange hazvo vari kukundikana kuuya neumbowo kumatare. VaTrump varingonyorawo padandemutande ravo reTwitter kuti vakakunda kunyange hazvo ari manyepo. Dare reCongress richatambidzwa zviri pamutemo zvinenge zvabva kuElectoral College nemusi wa6 ndira. Kana izvi zvaitwa, vaBiden vanozotarisirwa kutora mhiko musi wa20 ndira. Mamwe maRepublicans anonziwo ari kudazve kuedza kuvhiringidza vaBiden mudare reHouse of Representatives, asi izvi zvinonetsa nekuti maDemocrats ndiwo akawanda mudare iri. VaBiden avo vari kumba kwavo mudunhu reDelaware vari kutarisirwa kutaura kunyika manheru ano nezveElectoral College iyi uye kusimbiswa kweutongo hwejekerere muAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaFrank Chatonda vari kuSouth Carolina muno muAmerica.
Chikuru chanhasi chiri kuitika ndechekuti mastates ese ese mastates ari 50 vasarudzi vemunhu akanhongwa nevasarudzi zvesarudzi rapresident vanenge vachiverenga mavote ekupedzisira vachizovaita iwo certified ndovanonzi maelectors. Maelectors awa achaita certify mavotes kuti zveshuwa vaBiden vakawana mavote 306 vaTrump vakawana 232 imwe neimwe state ichiti vaTrump ndo vakahwina state yedu kana iri state yakaita seFlorida neTexas vakahwina Biden vachitumirawo maelectors avo vachiti vaBiden vakahwina. Saka ndo zviri kuitwa namastates ese nhasi kuti vanotsigira zvakavhoterwa nevanhu. Under normal circumstances vanhu vazhinji hatitombozvizivi nokuti taingoti kana musi wapera maelections vana CNN nana CNBC nedzimwe radio television dzakadero dzataura kuti ahwina ndiTrump kana kuti ndiBiden. Anenge angodaidzwa panhau idzodzo tatoziva kuti ndeye achahwina kusvika kwokupedzisira. Zvinokwa nhasi hazvichanyatsozikamwa nokuti vaTrump vanoti ivo panga pane kubira pamavhoti apo. Saka zvese zvakuitika kubva musi wekupera masarudzo nezvakuenda mberi kusvika musi wekuzogadzikwa president mutsva takuongorora totoona kuti inga pane zvibinge zvimwe zvingangoitika.
Nhasi kana ivava maelectors vawanikwa vachinyora zvavari kufunga zvinozoverengwa riini?
Zvinofanira kuverengwa musi wa 6 January gore ratichapinda iri. Vanoverenga vacho vanotogamuchira maenvelopes akaitiwa seal vovhura maenvelope voyava vachiverenga votenderana kuti sezvandataura pakutanga paya zvinofanira kupindirana nemavhoti akaitwa nevanhu. Asi nemhosva yezvibinge zviripo apa takangotarirawo nemeso kuti vachaidza kukudubura zvakadiwa nevanhu zvakadiwa neruzhinji varipo here. Kana varipo vachatsigirwa nani mumba yematongerwo enyika? Kune vamwe vatosimudza musoro vana Jordan vekumarepublic vanoti havachatosimudza musoro kuti Biden haana kuhwina.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaFrank Chatonda vari parunare kuSouth Carolina naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeEswatini iyo yaimbozivikanwa nekuti Swaziland vaAmbrose Dlamini vakashaya muSouth Africa nezuro nechirwere cheCOVID-19. Vanga vave nemakore makumi mashanu nemaviri ekuberekwa. VaDlamini vakazivisa mavhiki maviri apfuura kuti vainge vabatwa nechirwere ichi. America nhasi yatanga kubaya vashandi vemuzvipatara nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Nhomba iyi yakagadzirwa nekambani yePfizer neBiontech. MuNew York City, mukoti Sandra Lindsay ndiye atanga kubayiwa nhomba iyi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakorokotedza nyika yavo nepasi rose nenyaya yekuwana mushonga uhu. America yatanga nhasi kubaya vanhu nhomba yePfizer BioNTech yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Izvi zvinoteverawo danho reBritain rekutiwo vanhu vemunyika iyi vatange kubayiwa nhomba iyi svondo rapera. Asi muAfrica, mukuru mubazi reAfrica Centers for Disease Control and Prevention vaJohn Nkengasong vari kushora zvikuru zvavanoti zviri kuitwa nenyika dzakabudirira zvekutora mishonga yakawandisa dzichipa dzevarombo mishoma shoma. Africa inonzi ine vanhu vanodarika 1.3 billion uye iri kutarisirwa kuti ichatanga kuwana mishonga iyi muna kubvumbi gore rinouya. Ko, mushonga uyu unotambirwa here ukauya muZimbabwe? Kirimu Dzamiri anotipanya inotevera.
Muzvare Maslen Nyemba vanotiwo vane chokwadi rekuti nhomba yekudzivirira COVID-19 ichavhiringidza utano hwevanhu nokuti yanyanya kupikiswa nedzimwe nyanzvi dzisiri kuda kuti iparurwe.
Zvataurwa zvawandisa. Imwe ongororo yakaitwa inoti vaccine iyi inochinjirudza vakirwo emuviri womuropa rake. Ine hangu hatingadi kubayiwa jekiseni irori nekuti hapasati paitwa ongororo yakareba.
Asi amai Farisai Zimbizi avo vakamboshanda samukoti vanoti nyaya yenhomba yeCOVID-19 inyaya inofadza chose. Vakaenderera mberi vachiti zvinhu zvitsva zvakadai hazviwanzotambirika nyore nokuti panenge paine zvinotaurika zvakawanda.
Nyaya yevaccine yeCOVID-19 inyaya yakanaka, asi chinonetsa hacho ndechekuti chinhu kana chichiri chitsva pane zvatinenge tichingotya nezvazvo.
Mukuru anomirira sangano rinonzi Men of Valor, Purpose and Vision Trust, Reverend Oliver Mandisodza, vanoti zviri kunetsa ndezvokuti kune mashoko ari kufamba maringe nevanogadzira mishonga iyi. Vaenderera mberi vachiti hazvigone kuti hurumende igamuchire mishonga inozo kuvadza zvizvarwa zvenyika ino.
Isu tinotenda kuti zviro zvese zvine chekuita nemishonga tine mapazi ehurumende anogadzirisa nekuona kuti mishonga irikupinda munyika yakakodzera kushandiswa navanhu. So atingogamuchiri zvinhu zvisina kuongororwa nenyanzvi.
Asi nyika yeSouth Africa imwe yedzinyika shoma dzakabvuma kuti dzishandise chikamu chezvizvarwa zvadzo kuti paongororwe kuti nhomba yakagadzirwa nekambani inonzi AstraZeneca inoshanda sei. Asi chirongwa ichi chakambomiswa nokuti kune vakabaiwa nhomba iyi kuUnited Kingdom vakabva vavhiringika utano hwavo. Studio 7 haina kukwanisa kubata mukuru anoona nezvekurwisana nedenda reCOVID-19 muhofisi yemutungamiri wenyika nedare remakurukota Dr. Agnes Mahumva. Asi svondo rapera vakaudza bepa nhau reSunday Mail kuti gadziriro yekugoverwa kwenhomba iri pakati kuburikidza nemapoka akasiyana-siyana ari kushanda neWorld Health Organization WHO. Dr. Mahumva vakati Zimbabwe haisi kuzoshandisa nhomba dzichiri mukuedzwa dzisati dzaongororwa zvizere nekuonekwa kuti dzinoshanda zvakanaka uye kuti hadzina njodzi. Vakatiwo hurumende ichabatsira neruzivo rwesainzi yosarudza nhomba dzekushandisa. Hatina kukwanisa kubatawo zvakare mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira. Asi vaimbove gurukota rezveutano Dr. David Parire Nyatwa vakaudza Studio 7 kuti bazi reutano haritambire mishonga yenhomba yese zvayo pasina ongororo inenge yambotanga yaitwa nenyanzvi dzeutano dzakasiyana-siyana dzemunyika nedzepasi rose. Vakaenderera mberi vachiti vanhu ngavasatya nenyaya yenhomba iyi nokuti ichiri kuongororwa, uye vakapa mufananidzo wenyika yeUnited Kingdom iyo yakatotangisa kushandisa mushonga uyu kuti vaone kuti unoshanda sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo, mutambi wenhabvu weZimbabwe Warriors Tinoka Dewere nezuro akakanda chibodzwa chakabva chanyaradza chikwata cheshasha yenhabvu Neymar. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Kadewere akanwisa chibodzwa chechikwata chake cheLyon kwapera maminitsi makumi matatu nemashanu muchikamu chekutanga ndokubva apa chikwata chake cheLyon kukunda 1-0 chichirova PSG. PSG chikwata chine vatambi vane mukurumbira pasi rose vanosanganisira Neymar wekuBrazil uyezve na Kylian Mbappe wekuFrance. Mbappe haana kutamba mutambo uyu, asi Neymar angarimo akazobuda mushure mekukuvara. Chibodzwa chaKadewere ndechechishanu mumakundano eFrench League 1, uyezve zvave kureva kuti chikwata chake ndicho chete muEurope chine vatambi vatatu vanwisa zvibodzwa zvitatu kana zvinodarika ipapo. Teko Ekami anwisa zvibodzwa zvinomwe, uye Memphis Depay anwisa zvita nhatu. Chikwata cheLyon chine mumwe mutambo neBrestois musi wechitatu, uye chikakunda chinenge chapedza mitambo mishanu chisina kukundwa. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaLawrence Wekwete vanoti vari kufara zvikuru kuti Kadewere ari kusimudzira zita renyika pamusoro-soro apo ari munhabvu yepamusoro kuFrance.
Zvinofadza chaizvo nekuti maplayers edu muZimbabwe akusimudzira mamajor league ekumusoro-soro ikoko kune matimu anogona.
Lyon yave nemapoints 20 nemapfumbamwe yakaenzana neLille iyo yakarova Bordeaux 2-1. Muteveri wechikwata cheDynamos vaNomen Chirume vanoti Kadewere ari kusimudza mureza wenyika yeZimbabwe pamusoro-soro.
Zvinofadza chaizvo kuti mwana wevhu muno muZimbabwe ari kutamba bhora zvinomwisa mvura chaizvo.
Mumwe mutambi wemuZimbabwe ari muFrench League 1 Masha Munetsi haana kukwanisa kubatsira chikwata chake cheStade Reims icho chakarohwa 2-1 neBrestois. Reims iri kurwira kuramba iri munhabvu yepamusoro-soro muFrance imomo, asi pari zvino iri pachinhano chegumi nepfumbamwe mugungano rezvikwata 20. Mumwe mutambi weZimbabwe Andy Rinomota uyo anotamba muReading muEnglish Premiership akatamba mutambo wese apo chikwata chake chakarova Queen's Park Rangers 1-0 ndokuenda pachinzvimbo chechishanu makundano aya. Chikwata cheReading chiri pamapoints 4 pasi pechikwata chiri kutungamira gungano iri cheNorwich. Chikwata chaKnowledge Musona cheASU Pen chiri kupinda munhandare nechitatu apo chiri kusangana neJunk. Mitambo yemuSouth Africa iyo yange yambomiswa kupa nguva kufinary yeMTN yakufunga udza utsi nemusi wechitatu apo makundano aya ari kuenderera mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Chedu chelive talk na 8 PM nasi, tiri kutarisa nezvekuda kupinda kweSADC muhondo yekuMozambique, nyaya yenhomba yeCOVID-19 uye kutambidzanwa masimba mushure misarudzo muAmerica, uko kwounza mutauro wakanyanya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika huri kuramba huchiwedzera. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vobatana nevamwe vatungamiri venyika dzemuSADC kuMozambique kunozeya nzira dzekubatsira nyika iyi iyo iri kurwiswa nevanopfurikidza mwero veISIS. Mutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta vakapa magwaro ekugara zviri pamutemo munyika iyi vamwe vanhu vechirudzi rwechishona vakabva kuZimbabwe kumakore ekuma1930. America yotanga kubaya nhomba yeCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya muchinzwa nhaudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.